Tauri mumwe wauya kumbata wadzana maimana. Shoutout 19 again, Tainashi Esco sunshine. Esco, yeah. Sarafina wanindeka kuti sorry unanda pizza Sarafina. Uri patuse ndenge ndakunge mambo ndakawina. Zungu rangu kandibili